Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kava tereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu gumiguru 16 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tambonora pane seva nemadhuru ndozvo vakutotipetera nekuti kutenda zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inosvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navanelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidzwa maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manispaper kana kumaredhiyo, asi nyaya chaiyo kuti titi Zimbabwe imenereti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe ane nyaya chapuya pamusi kukapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kugweru nhasi uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika muna zvita vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri mwana washabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira pachoti hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinoona kanjera wozvisikubvita kumashabhuku. Mashabhuku ndozvotaidza vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uya hasi.
Vanenge vachikupa ichii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwe mumusati 42 femicis toangura kubuda 5 zimapoti. Saka ivo votora zvavo zvavanoda imozo ndisiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
Munzvimbo medu henu hamuchati mapinda munhu akaita chaiyeye kudara kwevanongoota zvemagurupu vachinoreta mazita evanhu vokuti tira kuzopai kuti mombe iye nezve hakuna.
Gore rapera vanhu havana kukohwa, zvakamira sei manje?
Zvirungu tanozongoti pakuroraramisana kwokurarama kwauti unouya navamwe here uri kurarama sei navamwe, ndobva unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokutiwo huya uite basa iri tigokupawo pakati chero tii galoni unogona kungotevenzera maeka maviri chero kuti wondiwo nedambudziko.
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro?
Chokwadi pane mawebhe yakanozopedzera ikaita chikafu chinobva chikoro chedu chedzororo chakapuwa 3 tons zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafu kutatu vanozoonera.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasibhoni we29.
Tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima, muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti mugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu? Zvakamira sei?
Ndiri kunedza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mitengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno zero tuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozvo hakutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zvinoda kuti mamurimi haakwanisi kuafudha kuwana mari iyoyo.
Ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi dzepresidential nana komanda agriculture hamusi kuzviwana?
Ichokwadi, zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo machinguru anenge akazvimiriya hakuna kudara kwevanhu vakatanga kare. Zvinongobuda ipapo kudara kwekutoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbupitana.
Munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo?
Munombo tinorima nzungu, nyimo, mabhebhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusa. Saka mari yacho kumutengo unenge uchiswira pfundi weshuga, mafuta akuita $45. Saka mari yacho kuti ibatsise tinozoritambudziko vanodzingira nebhageti ireri.
Vamura waSibanda mugari wekugokwe vanga vachitaura vari parunhare kugokwe kwakare. Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mpofu, uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori. Vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru, nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri.
Saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose, uye vaSivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuZANU-PF. vaSivanda vati chikwata ichi chitange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika, uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata ichi.
Tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti zvina kumira zvakanaka. Izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzikanwa. Utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu, uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwa pane munhu wenyu wakanganisa zvakati, tafunga kuti tinofanirwa kutora danho rakaita serino. President vari kuti panguva dzese vachaurirana naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwiza nemanyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbidza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuro edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu pa local government level, even woku central government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuro edu. Saka
vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsvapa nezvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuro mazhinji ainotonga mune uori unotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasi vandavadzivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welshman Ncube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vatorwi nhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamendi inoona nezvekufambisa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sose nemuromo. Mutori venhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti betsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists upenyu hwavo unofanira kutaridzwa nekutsigirwa nefandi iyoyi kuti vave nemasararisi akanaka.
Mumwe wemutori wenhau vatatenda Chitago ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhageina mihoro yavo. Zvinova zvinopedza corruption mumajournalists nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotamba, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Matalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubill iri, so that's why tikuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption tichizotora mari dzinge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatichita mastories avo. Inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvino.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasetomeni Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapire nhau kana kuti ndingadziyo ma working conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalists kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekutitaurira zvinoita kuti majournalists apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira nhau dzokuda dzisina kunaka saka vari kufungidzira kuti mutemo wezmc watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemutemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau kupiwa kwegurukota rezvekufambisa kwemashoko masimba ekupindira mafambisirwo ebasa rezimbabwe media commission zvinoita kuti aipa idzoswe muchihwande uye yava nezita rakachinja itsva ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandhi Maramba
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa mugini mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro mudhaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi pavakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidzwa maemail nezvirazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakati kaxenophobia pakati vanhu vafira mugodhi tinongokuonai zvikuru kumaTV nokungokuonai manispaper kana kumaredhiyo asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe mhenderes munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda sekati kana kuti dambudziko nderemari kana kumirira zvora zvedu zvekuZimbabwe kumaasylum uku vanongobatidza vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazviri kodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuinda ikoko nokunomirira maleaders emunerechachawanda mari saka tikaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwavo kana nemanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation titi muZimbabwe nomwe nomwe uri munomu akwanisi kuti pamwe dzimwe nomwe tikontribute ma12 rand tichishandisa maSMS sikuronga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes akati yes anobva adonata 12 rand maondera tikaita muno tiri nearly 2.7 million saka pavanhu 980,000 ndakaona kuti vane mabasa avo akanakanaka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu.
Vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura?
Ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamaini artisan nevamwe vanoshanda kuconstruction tichiva afuza kuti munozviona sei vakabva vati ah nyati ngakubudza ende kuti makanonoka kuita chirongwa ichi tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomo vakatambura munomo vakachengetera munomo vaberekachira kumusha ende makanguri maita chirongwa ichi torofara ndaidzi mari akanyakuwanda zvikuru uye isu tinotoshanda tigona kudobvisa kana ivhen ma20 rand acho nekuti takati isisu vamwe ngavadhonete nema12 rand maSMS asi vanokorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma20 rand kushandisa maakaunti atakatumira pasocial media mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tikakwanisa kutora mari kodzavo nekuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi
munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge vatanga wanyorisa here kuve nhengo
chirongwa ichi takachiparura chiri checharity chiri chokubatsira hapana vatinorekodha hapana vatinonyora kuzvoka vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaacontribute toll friend ashandisa foni yake pane masms avacharisisa pavhiki rino amusho pazuva ramangwana kana kuchera mangwana then vanongodhonita nefoni toll friend vanoita toll friend muetime yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma20 rand chini pamwe dzumwe noumwe haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachaitika madambudziko akati nakati 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 mari yava pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe
panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi
pane munhu atinoti chief accountant wedzimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyofadza saka tichatora akaunti ende anobva muvanhu ndiani ngamubati wemari then vanhu vachange vashanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti ko iyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tiri tega nekuti takatanga taendava kupi kuhurumende yedu tine chirongwa ichi
avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vaAzaria Dube Nduna vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chemajames chiri kunanga kusouth africa kumakwikwi e2019 africa netball championships Michael Kariati anoti panyaya inotevera
chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kucape town south africa kumakundano e2019 africa netball championships ayo ari kutanga musi wa 18 kusvika musi wa 23 Gumiguru aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Sezvatakam boys to Liverpool we just expect to continue from where we left saka ngavatarisira kumaresponse achayevenu
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu
machances ekutora mukombe aripo but South Africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that it's again up in Liverpool and it was also a learning curve in the way I think we'll try new skills and everything and I think we can be a better side if compared with what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kuSouth Africa Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku-2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
pane tika change kayega pane zvino afectika pane zvinodi zvino imbova saka ndine tarifu kuti pachaita ma changes ende pachaita kushaka kwe team asi hatitarisiri kushaya marizoti kuti timu yagara yakabatana
majems akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhando chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwa zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funani ku Pretoria Centurion. First and foremost, when we Zimbabwe, we should be careful. And ukata kubvunza munhu ari muno South Africa and we kuti what is the next move for us Zimbabwe? Because, like for example, in 2007, we later said that in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe I'll go to Zimbabwe. So we go. Thank God, we have chino and chino But you got a general case, Iowa, the same as our room, over the candidate from zero. Can go to which quarrel. The score of Chasha will be some big, what kind of Sandra Bassari series. Actually, at the moment, whenever Kumba was to put Sana and Avoku to Vara Kansukurama, because Kora, my dear sister, is still from Pretoria, took it to the Nekumba, had to not want to be some big, mathematics, should have to mirror our Kumba to divide. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Kufanya maskati ni mali ya Rusha. Kanga sisi kwa 2008. But, inini wacho ndine kundu kwa yei ya ndesha tari sara mkati uvini wangu kutisha. Ndusu shanda ndiru kundu kwa nika. Nisa wano uchija nisa nge zala zikuru. Kutuwasa tundu ya vedi waka shanda kwa makore 20 kundu kwa nika. Wakazi kwa nisa kutisira wa tisira na kaya. Kutisira kutisira.
Tatawira gezi.
Itaurite nzungu.
Juko na upenyo uruo mbao furu wa zaweru shinji. Zile kukwira zwa nizu wa zosi tutona diyo. Urongwa wajo wemari uo kushanda kwa ukunu nesa. Zungu enda kumabanga mara akuna. Wana wafuru waka mira wajitaga mari bati mara ikubatika. Saka mari ajo ilu nze Zimbabwe yoyo. Aina kia ilu tenga.
Saka imine murukurara masei zwa nizu.
Zato Zimbabwe. Masuru jezu jezu. Zekuti veru jingi yaa, veru jingi waru kutambuki. Zekiri momu umaini inda siru. Bati mare yacho haikuwe zirano neza chukitu. Zekuti mkata sawati tiru chera chera waziru. Uno sengeswa ni mare kunde. Asi suke zirataku wana maara tiki. Sa kutiki chenge tamuri sa kutu omu.
Murkuita zichera wa shibi.
Dai zvira vakadzira basket of talent pamwe zvaita nani isekuleta iri shoma zvaiti sekuleta au at least zvaikwanisa kucontrola ma prices ezvinhu futi
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarifo zviri kuitwa nevari ku South Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Ntunga Milinkomo. Asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa naManelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.